aiwa kwete provision yomutemo iyoyo inotoaplaya izvizvi. Vari kuti izoshiaplaya kana fazo yarunning mate havasi kunzwisisa, ende ndinourombo kuti havafaniri kunge vari vanhu vakafunda saizvozvo vanotadza kunzwisisa zviri pachena zvakanyorwa nomutemo. Running mate haina constituency, haimbogari yamirira constituency. Saka mutemo uyu haungaizoaplai pana running mate, iye running mate asingamiriri constituency. Plus zvakare running mate haappointwi napresident. Unotoita vice president kana waita running mate by virtue yokuti wamanya napresident, mose muchitsvaka vote yokupresident ahwini. Saka hauappointwi napresident, uri automatically in office.
Asika vamangwana tichitarisa kuti munhu unenge wasarudzwa nevanhu kunzi uvamiririre mutungamiri wenyika ozongokusarudzawo hako kuti unzi wamuteedzeri wake ozokudzinga basa, zvinenge zviri zvinhere zvatingati tichisa pachikero chemutemo zvinhu zvakanaka.
Zvinhu zvakanaka kana wanzi napresident uya uite vice president, ukaona kuti zvine danger yekuti ucharudza siti rako reump, unogona kuramba kuti ini president chakai umwe, ini ndoda kuramba ndiri MP.